shuma chikobuya chitambura vavekai nichikobuya chipinduwa chisako shuma vavenga pivo zvino vasokota veofuna nendoita so mara zvavovo vasokota veofuna nendopaso izvo zvavovo zvinoitwa nganye ndiamba vofuna ati vatopi ngouri vavonesa zvovipao vofuna neati vatopi site izi zvavo avazvisete vazviambi vazvitamikani nanchiri kamusimutanga vasineyatama sina jaju sina mutu ane angamba nanchiri mutu angalasineyatama marandopojamba mana eat what I want when I want to. What for? Me no owe you nothing, just leave me alone, yo. What for? Cause it's my life, yeah. You want me to say it again and again? Oh, you want me to say it again and again? But to all the sea, you are moving cut off. Chidari ofuna noita so e iwe mutu anini chingani zvinoenda zviita ndizvoenda setse ndawana zvomfanira please iwe mutu. Jamba, na zvine anoptis petsi ari achizvamba angaudiva pari
gara pari vofuna vauamba vazvipapivo ende zvino vavauliwi chituka vofuna maronga sikore navo vofuna
I'ma do me.